mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 12/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana mukoti vanonzi kutanga musi wa18 chivabvu vanenge voshanda kwesvondo rese vozorora kwemasvondo maviri kuitira kudzivirira chirwere checoronavirus. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti rinoda kuti vemabhazi nevemichovha vange vachishanda vakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti vati vana mukoti vose kutanga musi wa18 chivabvu vanenge voshanda kwesvondo rese vozorora kwemasvondo maviri kuitira kudzivirira chirwere checoronavirus. Asi vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti izvi zviri kuitwa sezvo muzvipatara musisina zvekupfeka zvakakwana zvekudzivirira vana mukoti navana chiremba kutapurirwa chirwere ichi. Hatina kukwanisa kubata Dr. Mahomva kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mutsamba yavanyora kuna ana mukoti iri mumaoko eStudio 7 vati izvi zvinogona kuchinjwa chero nguva zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Isu sevashandi savana mukoti takatarisana nedambudziko reCOVID-19. Chinhu chikuru chatinokoshesa hutano hwavana mukoti. Vana mukoti vanofanira kunge vari protected kubva kuCOVID-19 and majuties kana kuti mashandiro achanga achiitwa nana mukoti anova anyorwa mutsamba nehurumende kubudikidza neofisi ya permanent secretary. Akamatarisa mashandiro anoita kuti vana mukoti pavachashanda 1 week voenda ku 2 weeks vanonga vaine nguva yakawanda yekuzorora, nekuti kana vechinge vakava exposed panguva yavanga vechishanda zvinobuda vagokwanisa kubatsirikana. Chatanga tisiri kuda isu kuti ana mukoti vanzi vachaya kubasa zuva nezuva 5 days a week zvichienda zvakadaro.
Saka zvekuuya zuva nezuva kubasa zvanga zvakaipe hazvo.
Izvi zvaikonzeresa kuti vana mukoti vagosangana sangana vakawanda, ende pakusangana ipapo vagozotapurirana nokutapurira varwere nokutapurira hama dzavo nemaZimbabweans paunonga vechifamba chirwere cheCOVID. Saka izvi tinozviona riri danho rakanaka ratorwa nehurumende. Tinoda kuri kuzvitenda kuti vana mukoti vanofanira kushanda vachienda kunozorora nguva yakareba kuitira kuti vasaita nguva yakawanda vari kuchipatara. Uyezve takatarisana nezvekuprotekta vana mukoti maPPEs ari kushota muzvipatara, endi zvanga zvada kuitwa izvi nehurumende zvekuda kuti vana mukoti vese ngavaya kubasa pamwe chete zvaiita kuti vana mukoti vagoshanda vasina zvakavadzivirira, nekuti zviripo pari zvino zviri kutotadza kukwana vana mukoti vechiuya vari vashoma vashoma. Saka kuti vazonzi vauye vakawanda vaitonatsa kutoshota zvakanyanya zvekuti taikwanisa kuzoona dambudziko guru chairo kushanda kwavana mukoti. Saka iri danho ratorwa rekuti vana mukoti vauye 1 week vari pabasa voenda kunozorora 2 weeks idanho rakanaka.
Zviri kushota chaizvo ndezvipi apa pama PPE vadongo?
Tingatoti ma PPEs muzvipatara zvizhinji zvehurumende ari kushota zvakaita ma face mask, ma gowns nezvimwe zvakawanda zvatingati ndozvinodiwa pakuva vana mukoti vechishanda vari protected kubva kuinfections dzeCovid. So izvozvo zvakashota.
Ko kwazviri kwacho zvinenge zvakamirawo sei?
Kwazviri kumwe zvinonga zvichioneka zviri zvishoma nezvishoma isiri full combat protective personal protective clothing. Kumwe munokwanisa kuona kuine mamask chete, zvimwe zvese kusina. Kumwe kuine magowns, zvimwe kusina. Zvichingoenda zvichienda zvakadaro. Saka dambudziko iroro ritoripo, especially kumahospital madiki, kunyanya kuma clinics nekuma district hospitals, ndokwakatonyanya kushota zvinhu izvozvo. Asi takukwira tichienda kuma provincial nekuma central, also zvinhu izvozvo zvakashota zvishomanene, hazvienderani nevashandi navana mukoti vanoshanda kumahospital ikoko.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe huchiri pamakumi matatu nevatanhatu kana kuti 36. Vanhu vapora kubva muchirwere ichi vapfumbamwe uye vafa vachiri vana. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti muAfrica vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nemana 64,000 vabatwa nechirwere checoronavirus, vashaya vari zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatatu 2,293. Vapona vanonzi vave zviuru makumi maviri nezviviri nemazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 22,243. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamirioni mana nezviuru mazana mana. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi uye mafa zviuru makumi masere 80,000. Vanhu vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi masere nemana 284,000. Vapora vanosvika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana. Tevera kushora hurumende yeTanzania kwakaitwa nemutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, gurukota rezvekudzidzira nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, vakati zvakataurwa navamutodi hazviratidzi mafungiro ehurumende yeZimbabwe. Vamutodi vakashora hurumende yeTanzania pamabatiro airi kuita chirwere checoronavirus. Mushure memashoko ava Moyo, vamutodi vakashora gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe chete nemurume wavo, vachivapomera mhosva yekusashandisa nhepfenyuro yeZBC zvisina kunaka. Vanomirira bato reZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti iyi inyaya isina maturo uye haina zvainoreva, sezvo vanhu vachimbowana nguva dzavasingafungi zvakafanana.
Vanhu vanogona kuita kumuonero muonewo zvinhu wakasiyana. Saka sometimes vanenge vari kuzvi vanogona kuona kuti pane chakutoputika mukati, but vanhu vanenge vangoona chinhu chimwe asi vachichiona zvakasiyana.
Ndinoona kuti gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo ndivo vakashora vamutodi zviri pachena kuZBC, asi vamutodi vakapindura nekushora amai Mutsvangwa nemurume wavo.
Right. Ipapapa handimunoona zvakaitika pana vamutodi. Chimwe chinoitika kumapatu ndechokuti munhu anogona kunge achitaura zvinhu akazvimiririra asina kumiririra government, even though ari munhu ane chinzvimbo mugovernment. Saka zvireve kuti kana munhu ane chinzvimbo mugovernment pose paanotaura, kana ari kumba kwake, kana ari akaenda kunoona bhora, akaenda kunomwa doro, haafani kunzi chese chaanenge ataura pamwe anokutaura akatodhakwa. Zvireve kuti unenge akamirira government. Ndinoona ini kuti kana munhu achinzi anotaura akamirira government, tinogona kunge tichiona munhu iye achitaura aende ari muofisi make kana kuti ari pa public gathering toziva kuti munhu ari kutaura ari munhu akamirira chinzvimbo chake chaari kuseva mukafu vasusiso moyo vakazvidistanza vazvino kuti saivo varivo muburidzi wezvokubatanidza kwedzimwe nyika akamirira kubatanidza kwedzimwe nyika mugovernment vakataura ivo vachiti nyika imwe neimwe ine muitiro wayo nyika imwe neimwe ine muonero wayo Tanzania yakaona iyo zvichiita kuti vaite zvavakanga zvavakaona ndo zvinoita munyika mavo isu tiri kuitawo zvedu Zambia iri kuita zvayo Madagascar maona zvayanga yakuita ikazoshorwa ichinzi ne World Health Organization mushonga uyo haufaniri kushandiswa asi kwavari ivo vakaona kuti zimbani tikarigadzira tikadai tinogona kugadzira chinhu chokumwa chinoita kuti vanhu vadi vauraye utachiona hwechirwere saka vasusiso vanga vachitaura vachiti no government imwe neimwe ine muitiro wayo ino muonero wayo ndosandati vamutodi vanenge vaitaura kuti mi ndonaso kuti vamutodi vaitaura vakazvimiririra handifungi kuti vaitaura vachiti government yezimbabwe iri kuti zvakati nokuti ivo havasiwo vari muchigaro chokudi chokunge vachinge vachitaura izvozvo
sokuona kwenyu nyaya iyi ingapera sei kune kwaichaenda here
haisi nyaya chaizvo chaizvo hapana kana nyaya chaiko nokuti inyaya yokuti kudipartment ravo iroro ndokwa yakangobudawo ikoko asi unofanira kunge achinge achitaura apart from the president anofanira kunge ari second in command yokutaura pamusoro penyaya dze urongwa hwezimbabwe muirano nokudzivirira chirwere ichi chiri kutinetsa ndivo vasusiso mwoyo vakabva vangovhara nyaya yacho isati yaenda nokure saka nyaya inyaya yapera hakuna kumwe kwaichaenda
avo vange vari sachigaro webato rezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7 sangano rinomirira vemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwiza commuter omnibus operators association rinoti rinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekuti vemabhazi pamwe nevemichovha vanoda kutakura veruzhinji munguva ino yelockdown vanofanirwa kunyorera kukambani yemabhazi yezupco kuti vakwanise kupiwa mvumo izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo mukupera kwesvondo yekuti vemabhazi nemichovha vanoda kutakura vanhu munguva ino yechirwere checoronavirus vanofanirwa kunyorera kuzupco kuti vakwanise kuita izvi mutauriri wesangano rechitungwiza commuter omnibus operators association vafarai muza vanoti izvi zvinobatsira kuti mabhazi nemakombi zvifambe nemwero uye vanhu vasazadzwa mumabhazi sezvo vanenge vave kutevera mutemo wekufamba kwemabhazi ezupco pari zvino kambani yemabhazi yehurumende iyi ndiyo chete iri kubvumidzwa kutakura vanhu munguva ino yecoronavirus ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 navamuza
chimire ichocho chekuti tese tinge tiri pasi pezupco chakanaka nokuti munoona dzimwe motikari sezvakaita makombi vanhu vaigariswa patinoti pakadoma which means vanenge vakawandisa kupfuura nhamba inokodzera kuti inge ichitakurwa mukombi motikari iyoyo yakaonekwa nehurumende kana kuti nevid ribandiko rehurumende kuti inofanira kutakura vanhu vakati makejis akati mavhiri aya anofanira kutakura uremu hwakadai saka naizvozvezvo izvozvo zvese zvinotapudzwa nenyaya yekuti tese tinenge taakutaurirwa vanhu kutakura sezvakaita iye zvinezvi tirunza capacity kana dai riri bhazi kana dai iri kombi saka kuti kuzoti munhu pache zvake anga achishanda panguva ino haakwanisi kuzotakura half capacity nenyaya yekuti chiuviri chacho hachiwaniki nekudhura kuri kuita dhizeri asi kana zvese zviri pasi pehurumende zvinopa kuti mutemo utedzerwe uye vanhu vachifamba zvakanaka pasina njodzi
asi munoonawo here zvichiita kuti munyorese nekambani yamuri kuita nayo makwikwi mubhizinesi moenda pasi payo
apa panenge pasisina makwikwi nekuti makwikwi iyayo ndo anopedzisira ati vakomana vaya vaya vanobva vatanga vaita makwikwi ekuti homwe dzavo dzinge dzakanaka ndo chinotangika ipapo kuti makwikwi ekuda kufadza vashandi vavo kana vashandi vaya vachinge vari vanhu vanokwanisa kuvapa matagetsu anorema saka zvinopa kuti kushanda kwavo kunenge kwavaremerewo zvokuti vanenge vakushanda zvine njodzi saka apa manje kana paakunzi tese taakushanda pasi pebandiko rehurumende riri rezupco munhu wese anenge akutedza zviri koko uyezve muridzi wemotikari anenge akuziva kuti kupera kwezuva mguo wangu wakamira zvakadai. Atisisina makwikwi unongoziva kuti mguo wako wakamira zvakadai. Hapana chokumhanyira unongochitedza mutemo kana kuti chokumhanyisira. Saka tinoita kufamba zvine mwero chitakura vanhu vari pamwero.
Zvii zvimwe zvamunofungawo kuti imi zvakanakira kuti mabhazi enyu anga ari pasi pezupko?
Chimwe chinhu chandiri kuona chingakwanise kuti isu tive tinoona sechinhu chakanaka kuti makombi edu nemabhazi anga ari pasi pezupko inyaya yekuti midziyo yedu inochengetedzeka. Nekuti kuvatyairi vedu taiva tine vanhu vamwe vataisa mumakategori ataiti macar breakers. Ekuti machinjira anoita magia anokwanisa kuchinja asina kutsika clutch zvakanaka kana kunge asina kutotsika clutch zvachose. Zvekuti ukatenga motikari yako pa 6 months pagore mota inenge yaparara.
Avo vange vari mutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Asi mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vaTafadzwa Goliat vanoti sevanhu vanofamba nemabhazi vanoda kuti vemabhazi nemichovha vange vachishanda vakazvimirira kwete kuti vese vaende pasi pekambani imwe chete. Izvo vanoti zvinoita kuti vanofamba nemabhazi vasaremekedzwe nekuti kunenge kusina makwikwi. Ngatinzwaye vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu tiri kuti kuhurumende vanotakura vanhu ihama dzedu maindigenous. Zvichinge zvaonekwa kuti kambani yezupko yakundikana kutakura vanhu zvachose, apa vakabvisa monopoli yekuti kambani iyi irambe iyo yega inongotakura vanhu madhorobheni akasiyana. Vanozogona sei kutakura vanhu iyo monopoli iyi yakabviswa? Vaende kunonyoresa kukambani yezupko kuti vange vachitakura vanhu. Izvi tinoona zvichizonesa ramangwana nguva yadiki diki iyo, nekuti panodawo kuti paitwewo makundano panyaya dzekutakura vanhu idzodzidzi. Hurumende nepapa vakazvimirira nepapa. Kudzimwe nyika tinoona kuti makansoro chaiwo chaiwo ane mabhazi anotakura vanhu achivaendesa kubasa. Nyika dziri mbiri idzodzo makansoro ari mubhizinisi rekutakurwa ikoko. Ndo zviri kutishamisa kuti panozoitika makundano here ipapo. Tinoona kuti vaakuisa monopoli yatagara tichiti haichaita. Hurumende yakazviona kumanetis kuti monopoli haishande.
Hamuoniwo here kuti urongwa hwezupko hunounzawo kugadzikana kunokwirirwa mabhazi nevanhu, kwatiri kunzwa kuti vanhu vari kungotsikirirana vachitadza kana kutotevedzera mitemo yesocial distancing?
Ichokwadi ichocho kuti vanhu havasi kutedzerawo mitemo yesocial distance measures yakaiswa nehurumende. Takada kucherechedza chaizvo chaizvo kuti mabhazi terminus aya mazhinji acho aamadiki, vanhu vawandisa, uyezve maguta ari kuramba achikura senge semuHarare. Ichokwadi ichocho kuti vanhu hatisi kutevedza. Tinofanira kutevedza mutemo wakaiswa nehurumende wekuti timaintaine iyo inonzi social distance. Asi zvinotinetsei nokuti vamwe vanhu vanenge vachityawo kupindirwawo pamutsara iyoyi yekukwira mumabhazi. Isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavatedzere zviri kutaurwa izvozvo.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vaTafadzwa Goliat vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Niko hurumende inoti zvikoro zvakazvimirira zveBulawayo zvabvumirana nehurumende kuti zvisakwidza mari yedzidzo zvisina kupiwa mvumo nehurumende. MuHerald hurumende inoti mashoko anonzi akataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamusoro pemabatiro ari kuita Tanzania nyaya yecoronavirus haasi mashoko anoratidza pamire Zimbabwe. MuHerald mekare mune nyaya yekushaya nezuro kumasvingo kwamuzvinda bhizimisi vatanda mhunga tavaruva. Vata varuva avo vaive nemabhazi nezvitoro vakange vaine chirwere cheshuga uye vakashaika vave nemakore makumi masere nemana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Migirandi mbotaurawo mashoko mairi matatu kune avo vanhu veMDCT yatokozani kupi kuti ko munorweiko nai paMDC Alliance. Takaenda kumaelection zvakanaka, iwo ukawina wakawina, uyu president wepresident vanhu vakawina vakawina, wamunangarwa wakawina wakawina, pakaitwa inonzi vice versa, pakanzi vamunangarwa ndo wawina but vangasva wawina zvavo. But nhasi uno ndo pamakutanga kutaura naye kuti indo iproperty yedu yezvinhu zvedu yechitovanhu veMDC yamugenzvangirai. No, handizvoba. Chokwa chakanaka njekungoti hapana hapana hapazvi zvenyu baifu.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndinoitwa Mbama, ndiri pajohannesburg pajinostin apo ndichigara kunonzi kurodcop. Ndinoda kutaura pamusoro penhau yevanhu vakasimuka kuno kujohannesburg nemabhazi vachinzi vari kuenda kuzimbabwe. Chinondishamisa ndechekuti shoko iri rakatanga richitenderera pasocial media but kumanyuzi azvingataurwi, asi vanhu vakapikisa vakaita nharo vakati haasi totoenda kumusha, toenda kumusha. Zvechokwadi vanhu vakawanawo mabhazi mupowerhouse mupark station vakakwira vakaenda. But for now vanhu vakagara izvizvizvi vakuno kusa site vakangosvika kuofload vana mabhazi ipa mabhazi achibva adzoka. Zviri kuitika ipapo vanhu vari kunzwa, tiri kunzwa vanhu vari kusenda maodhi kumawhatsapp vari kutorerwa zvinhu, vakangosangana, hapana social distancing. Asi hurumende yedu iripo, havana zvimatanho avari kukwanisa kuitawo pane zverwo rezimbabwe zviri kudai kushupika. Taikumbirawo zvedu kuti kune mutungamiriri wedu vanero Nelson Chamisa, dai vaikwanisawo kuti vangowanawo mabhazi kuti vazovatakure vanhu veruzhinji vari pamabhodha vaendese zvavo kumusha, nyange vakanovharirwawo zvavo kana for 2 weeks idzodzo dzequarantine zvinenge zviri nani. Nekuti uyu faro aripo uyu pachigaro uyu handioni achichicheuka, hama dzedu dziri kushupika dziri musango. Ndinotenda zvangu.
Makadiko makadiko vashamarari vestudio 7, tinokukwazisai nemufaro mukuru. Ine ndinoitwawo Mainotando, ndiri pajobheki apo, musha ndibva kumberengwa pamachingwa apo. Ngodawo hangu kutaurawo pamusoro pezvematongerwo enyika kuti koivo vatokozani kupava vanozodzingawo maMP eMDC Alliance sei, because ivo vari kuMDCT. Zvinongorwadza zvinongoitika muZimbabwe. Shuwa tichatambura kusvika rini? Kumusha kwacho tinotambura, tiri kuno kwacho tinenge tichingotambura. Wotambura kunyika yekwenyu kwaunozvarwa, wotambura uri kunyika isiri yekwenyu. Shuwa Mwari dei vapindira mukati meZimbabwe, zvakangooma hazvo. Zvinorwadza zvinoitika muZimbabwe, because chero katasa zvacho zvinonzi kwanzi Zimbabwe yakaita independence, independence yacho iri pakai papi? Nokuti izvezvi chero kanozikanwa kuti uri kuvhotera uri weMDC hauchawani chikafu apa. Chikafu chinenge chiri chemwana wemuZimbabwe, hachisi chezano. Saka ishi zvinongorwadza. Saka utoshaya kuti weindependence yacho iri papi, nokuti unotadza kana unototya kana kuvhotera bato raunoda wakasununguka. Nokuti ukatongozikanwa kuti uri weMDC hauchapinzwi muzvironga, hauchawani chikafu, hauchawani zvinowana vamwe. Hai, zvakangooma hazvo. Dei Mwari vangopindirawo vedu wenyu.
Vanhu vanga vachiunganidzwa patanga tangitiende padestination, kwakuya mazupu kwavanoendesa vamwe kukwekwe, vamwe kuHarare, vamwe kuBulawayo. Aiwa, zvinhu zviya zviya Zimbabwe inenge yatozotirongeki. Vanhu vaya vari kuendeswa kumakwarantaini kudhuze nekudzimba.
Makadiko ikokoko kustudio 7 vese vazikurusikana vazikurukomana, ndini mbuya mberi. Ini ndinoda kutsigira mukomana ati uyo Chamisa ngaatsvake rimwe zita asiyane nezvaMDC uyo, nokuti kana aisa rimwe zita panguva iyo inei, isu machembere tinozenge taakuzviona, toziva kuti iyi ndoo yaChamisa, iyi ndoo yaChamisa, kwete kuzoisa zita iroro taakuinda kuvhoti. No, vanhu vari kutishupa ivapa. Chamisa sunura, Chamisa sunura, vanhu vari kutinetsa isarimwe zita munhu wese ari kudaiwe isarimwe zita kana usina ndibvunzeni mbuya wako mberi kwazvo ndokuudza kuti isarakata
kwai zvitengere maski kana usina kutenga maski unoenda kujere 5 years kana kuti 500 faindi iwa usina kana yesadza mari yeye vanotaura tewanepi iva vehurumende ngavatipe mamaski yavadi asi kungoti pani chataonda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 muri eZimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 p.m. Nhasi muchirongwa tichange tichitarisa nyaya yedzidzo. Panguva iyo nyika iri pakati pechirongwa chekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kana kuti lockdown, chakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Dzidzo ingakwanisa kuendera mberi semazuva ose here munyika? Tine urombo kuti hatikwanisi kukupa ichirongwa ichi semazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus, chapa kuti tishande tiri kuumba. Asi, zvisinei muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection, muineni Mike Hove, pano panefenyuro yeStudio 7, nhasi manheru na 8 p.m.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muzinda weWhite House wadzika mirayiro mitsva emashandiro evanhu mumuzinda uyu. Mirayiro iyi inosungira vashandi vemuWhite House kuti vapfeke zvekuvhara muno nemuromo mamask nguva dzese kana vari pabasa. Nefenyuro yeABC inoti mugwaro rakanyorerwa vashandi vemuWhite House nezuro masikati, vashandi vakaziviswa kuti vapfeke mamask uye vagare kana kumira vakaparadzana. Izvi zvinotevera kuwanikwa mazuva matatu apfuura kwevashandi vemuWhite House vane utachiona hwecoronavirus. Vashandi ava vanosanganisira murume aibatsira mutungamiri wenyika vaDonald Trump nguva dzese nekuvapa chikafu, nevanochengeta vaTrump veSecret Service vanoita vashanu. Mutauriri wemutevedzeri wevaTrump vaMike Pence akawanikwavo aine utachiona hwecoronavirus. Vashandi vese vanofanirwa kuita basa ravo vachisangana navaTrump vanonzi vaongororwe vasati vasangana navaTrump. Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vana mukoti vanonzi kutanga musi wa18 Chivabvu vanenge voshanda kwesvondo rese vozosorora kwemasvondo maviri kuitira kudzivirira chirwere checoronavirus. Sangano rePassengers Association of Zimbabwe rinoti vanoda kuti vemabhazi nemichovha vange vachishanda vakazvimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika disenda.